isu Zimbabwe National Soccer Supporters Association chekutanga tinotsigira maAfrican teams akakwalifya kuenda World Cup yatichange tichimhanya nawe aya.
Tinoona kuti chikwata chakaita seSenegal chiri mugroup A change chichitamba neQatar vanova ivo vari kubata makwikwi aya neEcuador neNetherlands. Tona zvakare zvimwe zvikwata zvakadai seTunisia iri mugroup D neFrance, Australia neDenmark. Munoona pane chichabuda irapo?
SenegaL tinoitsigira zvikuru. Senegal yakatombosvika kumakota finals eWorld Cup, saka haisi zvinhu zvinoshamisa. Muchitotarisa gurupu ravari irori vanogona kutenda mberi. Ende muchitarisawo bhora redu remuAfrica rati kwiriririreiwo tarone nechinhano chepamusoro. Saka tine chivimbo chikuru sakutizvo tinogona kuenda mberi sematimu emuAfrica.
Tinoona zvakare Ghana iri mugroup H ine Portugal, Uruguay, South Korea. Toona chikwata chakadai seMorocco iri mugroup F ine Belgium, Canada neCroatia. Tozoona Cameroon iri mugroup G ine Brazil, Serbia, Switzerland. Pane chingabudira?
Bora ramazano rasiyana nerakudhara. Ramazano muchatoshamisika ipapa. Zvezvo kuti kudhara taiti tine matimu mahombe. Mazuvano muri kuona kana muchitevedzera bhora zvariri kuita. Matimu mahombe chavo chamuri kutoona achikundwa nezvikwata zvidiki. Saka kunogona kungoitika zvese zvese mumutambo wenhabvu.
Tombotarisa zvakare kuti pane vamwe vatambi vemuAfrica vane unyanzvi hunozivikanwa pasi rose. Pane vatambi vamungafunga kuti vangawanikwe vachitamba zvinonwisa mvura here kumakwikwi aya?
Haiyo igaroziva nokuti mukaona izvezvi vatambi vedu vari kutambira kunyika dzekunzoko vari kutamba pachinhano chepamusoro. Saka hazvishamiso kuti tichawanawo vaviri vatatu ikoko kuvachaita zvidava kuWorld Cup.
Pane vamwe vamungadoma here vangange vari vanobva kumatimu akasiyana siyana ekuAfrica vamunofunga kuti vachatamba zvinonwisa mvura?
Vakati wandei pari zvino handikwanisi hangu kuti ndikudomerei nemazito, asi tine vatambi vedu venhabvu vari kutamba kunyika dzekunze vari kutamba zvinodadisa zvikuru.